Arasi zeti inoti yakatorerwa nzvimbo iyi iri muGreston Park Borodeo muHarare. Arasi zeti inoti amai Grace Mugabe ndivo vakashandisa kambani yemhuri yavo yekushungwa holdings pasi pechirongwa chekugoverwa minda patsva kunyange stand iyi yange isiri mupurazi yeminda sezvo iri mumusha munogara vanhu vedhorobha reHarare. Mutsamba yanyorwa nhasi nemagweta esakatogwa makausi nochambers, Arasi zeti inoti mhuri yekwamugabe ikasabva mumazuva manomwe vanozobviswa nechisimba pachishandiswa matare edzimhosva. Arasi zeti inoti nzvimbo iri panhamba 791 Greston Park vakaipiwa nemumwe wechechi iyi akabuda munyika kare. Arasi zeti inoti nzvimbo iyi ndeyechimwe chezvikoro zvavo. Gweta reRasi zeti varodhini makausi vati ichokwadi kuti vanyorera vegushungo tsamba iyi sezvinodiwa nemutemo uye vakasaita zvirimo vanoendeswa kumatare edzimhosva.
Ndinokonfema kuti ndiri kumirira Reformed Church in Zimbabwe JC Food Trust, case pertaining their land 10791 Greystone Township iri kuHarare. Nyaya iyi yanga yakaenda kuadministrative court vachida kuita compulsory acquire the piece of land, but the government of Zimbabwe withdrew the matter after we had challenged the acquisition. We however noticed panga pakapindiwa paland yacho pane munhu akanga akanorima chibage. Takabva taperefeta kuona kuti ndiani anga aripo, ndokubva tazonoona manager anga aripo achiti iGushungo Holdings ndo yanga yapinda paland yeclient yangu. Tozovanyorera tsamba tichivaudza kuti ngavachibva paland ipapo nekuti havana right yekuti vanopinda paprivate land kana kuti land isiri yavo vasina kupiwa mvumo nemuridzi weland yacho iyoyo. Saka tavapa 7 days veGushungo Holdings kuti vabude paland yeReformed Church in Zimbabwe. Kana vasina kubuda, tavaudza kuti tichazotora matanho ekuti tikwanise kuwana kuenda kumakoti.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muRCZ Reverend Dr. Rakarirai Rutoro vaudza 27 kuti vasvitsa tsamba iyi kune vanochengetedza stand iyi.
Kontrakti tiri munzira tiri kufamba kutoita kuna vakati tatingangoreva nishoti ndiyo kuti kuna vakaklema malendi yedu yokuizozero kuti ilendi yavo, saka vakarima mukati matemo ndiye tiri kuenda kunodirivaizo taigusuka. Haikona yanga yakatora mano yazenza akatimirira anoreva kuti budai muranga aislendi yemutokupa nguva yakati vangu wa 7 days kuti vabude mulendi yacho nokuti ililegal
Arasi zeti yakaenda kumatare ikadzivisa kutorwa kwestand iyi, asi mhuri yekwamugabe yakaramba kubuda kusvikira pari zvino. Mukuru wezvekuchengetedza kwezvinhu kuGushungo Holdings vamukuleli Nyoni varamba kutaura nestudio 7 pavafonerwa. Church Arasi zeti inobatsira vanhu munyika budikidza nedzidzo neutano. Ine zvikoro zvinoti Pamusana Mission High School, Gutu Mission High School, Chivi Mission High School, Mogeza Mission Hospital, Henry Murray School of the Deaf, Kapota School of the Blind pamwe neReformed Church University, zvose zviri mudunhu reMasvingo uye eGosville kuHarare nezvimwe zvikoro mumatunhu enyika. Ndakamirira 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.